manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavideo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato varikurudzira mapurisa kuti afirefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo wekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadande mutande revanhu varikurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwaMurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuward 4 kwaMurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaemeswa muparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mukomishoni yese nekuti vamwe mamembers vekomishoni.
Tine urombo vateereri, regai tichikupei kubva kuna muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwaMurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova anambuya vedu nanasekuru vedu sezvatakaona kwaMurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mhangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuma kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe, Nga nyayacho nga inyatsi kuferefetwa sezvinotarwa neconstitution mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mbumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Maconstitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission gavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuhwina, ndosaka ZANU PF yakutya yakufamba ichirovana mbuyana nasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu seva gari ma citizens, hatisi kuda nye mirizhonga, tinoda sarudzu dzakachena ziri free and fair. Isu tinozia kutinava chamisa tinoku.
Avo, wanga wari mutauri webato rinopikisa Residents Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare Muharare. Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibva nekuhofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi, pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo, nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwe hurukuro yataita nava Maduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese, nekuti vamwe mamembers ecommission ndekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbamwe. Saka panhamba idzodzoidzo 7 vasere vacho vari kuti aiwo hatina kubvumirana ripoti iyoyo, vari kuti paripoti iyo ndeya chairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirira neripoti havana kuwirira nayo, saka vari kuti yaitafanira kuendeswa na president, yaitafanira kuendeswa futi kuparamende.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muguro at the end of day yacho iyoyo, ndopatakati hatokupai nguva yakadano tsamba yacho yakaenda muguro Saturday.
Asika muzvinafundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishena ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana chinhu chii chabva kukomisheni kunoku kana kuKenya munofanira kunge magara pasi moita meeting. Mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo ndochisimbo chine commission achiita chairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakuti tivese mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana. Ndozvinoti aiwa ndozvaita necommission. Saka vanotifanira kuti paite mbowo wekuti vakawirirana nekuKenya. Nditsanangure zvekuKenya, nyaya yanga iri kuKenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedzwa mavhoti yawo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa kuti abuda amudaidzira nechairperson. Komisheni yaitafanira kunzi itendera nemavhoti bhikozi mavhoti anenge atongobuda akasiye zvekuerenga kwaanenge akaita. Saka chairperson wekuKenya yayo ndozvabuda musarudzo, mirai ndi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vacho voramba nekunga vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo chayo inini commission ya risi basa renyo yodi mgare ni kuhile nazi mafuta aone kama ngani
asi imise gweta muno bumizwa yuku mirira munu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mpupi vamo wari kuti vachida wava inenge nengo ye Zanu PF uye pavanga wari kuzikosi vamo vanoti vaito zviti mwana wava Munangagwa azvisi zvematongerwe enyika here zviva Madhuku ndezve mutemo here
ndezve mutemo kana makaverenga tsamba yemakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi mukova ndezve mutemo inini handitarisi kuti munhu anobva kupi ane kala ipi ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura ndichitsvagawo gweta vamadhindida kuti mundimirire nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya kaakati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomishen
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare kunyange hazvo vaMadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro vanokokera Zanu PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa
isi tinongoongorora kuti ripoti yezeki inouyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161 saka kuti zeki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zviri imomo mubumbiro romutemo saka takatotanga Friday takaita meeting nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nezeki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here ichi nyangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti purezidendi vanotedla constitution any document kana report inobva kuzeki kuparamendi saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa document tisati tazoridzeya mudare redu reparamende saka ndozvatiri kutoita takatotanga kuita
asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare
handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamende zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini nyika yakanyorerwa kuna speaker of parliament izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution yekuti ripoti kana yaitwa nezeki inoenda kuna purezidendi yabva kupurezidendi yoenda kuparamendi parliament yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa purezidendi ozoisa kuzeki zeki yozopa purezidendi vogazetin iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvoti kuda pane patinofanira kumirira but pari zvino zvetsambatsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana siyana isi hatibatwi naizvozvo
avo vanga vari vanokokera Zanu PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vari parunare muHarare tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba
inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe rimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe tichizopinda mumaconstituency mavoters avakaita akatosiyana zvachose wadhi rekumadziwa rakaitwa 760 kana kusendinari wadhi rekuzengeza wet rakaitwa 10,000 wadhi remuharare muharare west rakaitwa 18,000 constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000 constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000 saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yavanotaura saka tatambosvika pakubatabata kuti wakazvivandira sei Bumbirere mitemo harina kutevwa nevanhuwo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei? Bato renyu rikurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Vamwanzira vachitora power achita president weMDC vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro peZEC. Nekuti ZEC already padilimitive report yakatoita yakabvisa 35 maconstituencies muma urban areas anovanhuwo mastrongholds nemuma 3 urban areas anovanhuwo mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 Zano pia kimini hizi 36. Saka tema tava paeta kututa nauri rana. Ndumi wana angu kutuwa pana lechipika wani wamu wanopa parika. Wanzi tibi hebi kwenda kuma election. Munga enje kuya election yaka unwa kudara.
Avo vangavari va Lloyd Damba vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC va Douglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weCCC tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu. Ndezvekuti izvozvizvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yereporting. Watarisa zvakasimba tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chine zvayo uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparamende. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa, nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii, uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu. Nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei necommittee yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi, mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo, hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge.
Nemusaro mukoma blessing magadini wekoko.
Aiwa isu tirina ni mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatimate mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda. Tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment. Pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakapira tichiwana zvinonzi zvimatraditional food akaendera kuti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu. Saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubudisira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kuupenyu hwavanhu. Ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotipa zvatinofema, zvatinoti oxygen, ndoerazve kuti zvipuka zvatinemachibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobeta inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda zviite zvakanaka, hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvitonyo zvekubetsera kuti tiwane chikafu chinobetiraramisa senyika. Toenda kuvashanyi, mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara. Tinozviwana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semapafana.
Saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita?
Tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidik vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa, sezvo muchihwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango. Tichipa muenzaniso weZimbabwe Parks vane mundzichisiro yavanoita zvemasango. Saka tinovakoka kuti vasangane nevechidik vevadzidzisa ukoshwa especially vevechidik kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango. Tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena. Saka ndo mabatiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti zvinoda kuti vehurumende vavepo.
Asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya, mukati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza?
Ichocho ichokwadi mukoma blessing, dambudziko riri kusanganisa naro nderekuti kwa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera. Zvekuti mazuva aperayo takatomunzwa zvendufu dzakasanganiswa nadzo kumatebelerland mushure mekunge moto wabatidzwa. Ndingangoti nekuda kwekushaita pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots kuri kwatingati kunharaunda dziri pasi, ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapisi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu. Ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana Forest Commission nana EMA kuramba tichiti no, vanhu vari kumareserva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukliya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera. Saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedza kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande. Dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto. Saka tiri kuramba tichikurudzira kuti deno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvikurikidza nokuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma blessing.
Uyu anga ari mukomana wechidiki Knowledge Vingi anoshanda nesangano reZimbabwe Youth Biodiversity Network achitaura ari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba
rangu. Manera kanaka watereri, ini ntiti tanona kawande, di chukuchingamiza inu chirongwa chedu cheze chitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Cleva, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pano ndine kwesheni make kuti ah, saka mhonya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azorodze pamhosva. Ndo saka nichiona mawe pakaiswa mawe dzekunzi ah, Jesu akatifira. Saka ndati munyatsotaura kuti zvakamhonya kufamba sei kuti ticha akafoera metsi pafom 4 ndiye wozoenda kunoticha, kuenda kumisi wejikesheni unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta hunoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari, nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostles vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadedi kuenda kure kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwo enda kuNinive. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iriri kuNinive, asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwaakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa handisati ndamboona mutumwa unoti ndazosangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vachinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Kavati pewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadii kuvatanonokawande ndondine mubvunzo panyaya yezvitendero apo. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita se maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Ndipo pano mubvunzo wangu ndi se maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Saka shoko ramwari kugara nevakadzi vakawandisa rinotendera here? Kwangu tiko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwe maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa? Ndiyo mubvunzo wangu ari kukumbira kubvunza iwoyo, kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoziva.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazwi enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 zibandlela 2023 ku52. Endabeni zethu lamhlanje.
Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, the ZANU-PF does not tolerate any form of violence.
Ibandla leZANU-PF liphika ukuba amalunga alo atshaye kabuhlungu our Citizens Coalition for Change.
Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyukuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo. Sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile.
Ulasuku zavota eZimbabwe lonyaka othi alukhondanga ugwalo lwe-preliminary determination report oluhlolisiswa lidala lepalamende. Zalethulela zamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Uzavota kukhetho oluzayo umnumzana Tolerai Chitawa usecele idale lepalamende ukuba lihlolisise indlela okwalotshwa ngayo ugwalo olujulileyo oluveza ukudwetshwa okutsha kwemingcele yezigaba zokuvota ama-constituencies lama-wards. Uchitawa omelwe ngusichwamfundo Love Momaduku uthi kukhanya ngani ugwalo lolu lwalotshwa ngunkosikazi Priscilla Chipumba lo msekeli wakhe athi amakhomishini wonke aweZimbabwe Electoral Commission. Uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba iparlamente ingehluleka ukulungisa. Umongameli Emerson Mnangagwa wanika ugwalo lolu abedale leparlamente ngeviki ephelileyo elandela isisekelo sombuso welizwe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChigumba labanye bakhe akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Uze sizwe okuningi ngalokho sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale leparlamente esanda kubunjwa ehlolisisa ugwalo lolu.
Angiyeke ngakomenta ngezinto ekuziku-social media. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyukuthi incwadi lezi kuzincwadi ezikhona eziphilayo. Sizazibona kumbe sizakuzwa ngabona labo abazibhalelweyo ukuthi hayi sebezitholile. Ngiyakholwa ke leso sikhathi isikhathi lapho esingakomenta khona kwakhathi esingabe lokhu ngikomenta ngamanga. Yezinto ezingekho ezingabambekiyo ezingela umuntu othi hayi for sure lincwadi ngiyitholile.
Ye, siyakuzwa kakhulu ubaba Sibanda. Kuyini okumele likwenze kuyiwa phambili xa sikhangela ke ukuhlolisisa ugwalo lolu ule delimitation?
Sikhangelela ukuthi siza kuba lo muntu oyingcitshi kweze delimitation ukuthi abuye abe nguye ozasincedisa ke ukuzwisisa i-report leyi. Bese sisuka khona apho bese sikhamba siya phambili. Sikhangelela ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu umsebenzi wethu siyabe sesiwuqedile, siyabe sesidinga kuphela ukuthi ke sihambe siyefaka i-report leyo phambi kwephaliyamende ukuze iphaliyamende ke nayo icazele.
Akutsho ke ukuthi selihambisile ke konke lokhu kuyathiwani njengoba siyakwazi ukuthi kumele kuhumbiselwe edale lephalamende?
Ye, ngolwesihlanu into esiyabe siyenza Dube yi-cabling kuphela. Kuyafika nje sesithi hayi nansi iripoti yenu madoda, nansi iripoti yenu phaliyamende kuphela nje yikho esiyabe sesiyakuhlanganela, siyabe siyakuhlanganela ngolwesihlanu. Kusuka khonapho-ke iphaliyamende ihlangene, isinethi le-National Assembly izafuze ihlangane njalo mhlaka 17 lomhlaka 18 lapho eziya kuya debate ke i-report yabivele ku-ad hoc. Ingaphela ke leyo ku-debate ye-report evele ku-ad hoc sokufuza ukuthi njengoba umthetho usitsho i-report ye-parliament ke yiyo esihamba sisiya kumongameli welizwe ukuthi ayibisele kuzeke.
Baba Sibanda, kuqhatheke kangakanani ukuthi likwenze konke lokho?
Dube, kuqhakathekile ukuthi iprocess leyi esikhuluma ngayo yenzakale. Okwakuqala ukuqhakatheka kwayo ikuthi ilikho okuchiwa ngumthetho wethu omkhulu iconstitution yeZimbabwe. So kasila lutho esingalwenza ngaphandle kokubana sikulandelele khonoko okuchiwa iconstitution yethu. Kodwa okwesibili kuqhakathekile ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi anti siyakwazi ukuthi vele iparliament yona yiyo elomlando wokuthi noma yikuyini okwenziwe nguhulumende kumbe zingatha zikahulumende iparliament ke kufuze ukucubungule okwinto lokho ikubona ukuthi kwenziwe ngendlela efaneleyo yini, kuyahlonipha amalungelo yini abantu, akuphambanisi yini ukubuswa kuhle kwelizwe. Iparliament ke yiyo elomlando wokwenza khona lokho. So ke yikho kuqhakathekile ukuthi into le iyenzakale and njalo yikho isenzakala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le committee ehlolisisa ugwalo olutsha oluveza imingcele yokuvota eZimbabwe. Sixoxela eseHarare. Abakomiti le bahlangene okwakuqala namhla eHarare. Ibandla leZANU PF liyakuphika ukuba amalunga alo athaye kabuhlungu ayibandla leCitizens Coalition for Change embulewa ngempela veki. Umnumzana Tafaza Mugwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla elibusayo uthi kubi okwenziwe ngabaphume kuma-videos abhodabhoda emphakathini enkundleni zokuxhumana atshengisa abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo etshaya ngemiqwayi langenswazi abe-CCC abagoqela asebekhulile. Abayisikhombisa abatshaywe kusehlakalo lesi sebesesibhedlela. Umnumzana Nelson Tshamisa okhokhela ibandla le-CCC uthi isehlakalo lesi siveza ukuba ibandla elibusayo likhuthaza ubudlwangudlwangu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Wethule lokhu enkundleni zokuxhumana e-Facebook le-Twitter. Kodwa uMgwadi uthi lokhu ngabe kwenziwe ngamalunga amabandla aphikisayo athi eleZANU-PF.
We have been alerted to violent and horrible video scenes circulating allegedly from Rewa communities where violence was targeted at some villagers. This should be condemned by every sober human being created in the image of God. And all our eyes now are on the next steps that the Zimbabwe Republic Police is going to take to deal with this matter. We condemn this conduct unreservedly. The culprits should be brought to justice. However, what we find irresponsible is when desperate, clueless political apostates start to drive and wage misleading narratives that the perpetrators should be referred to as ZANU-PF supporters. This is needless and regrettably below bar. Clearly, there is nothing in the statements uttered or visuals shown in the circulating videos which identify these culprits as ZANU-PF supporters.
Kumele amapolisa abophe abantu laba ngoba bephula umthetho welizwe. Asivumelani lakho ngitsho lakancane lokhu. Kodwa kusimangalisayo ukuthi sekulwa abanye abantu asele khuluma kubi ngakhonokho, ikakhulu laba abaphikisayo abathi bonke abantu laba ngabantu bebandla leZANU-PF.
Observedly, what might be true is that the perpetrators, let's assume, could be anyone against the CCC supporters. Remember, the CCC, MDCT, and MDC Alliance harvest battles, which were similarly blamed on ZANU-PF, despite that it was known to be their internal strife. Remember, to this day, they still haven't taken responsibility over attempts to burn each other at Tsvangirai's funeral, and they say it was ZANU-PF, yet it was their own succession battles at play.
Siyakwazi ukuthi amalunga e-MTC akahalwa ngesikhathi kubhubha uTsvangirai, njalo kanyazana ukuqhubekela phambili ukulwa kwabo. Bangabe yibo abakwenza konke lokhu, asazi khonapho-ke, kodwa-ke bangaphongukuhamba bekhuluma into abangaziyo.
Let us advise our fellow politicians to desist from fronting politics at crime scenes, no matter the temptation to grab headlines or attention. Let the perpetrators be treated as barbaric criminals who should be identified, arrested, and of course face the law. On its part, ZANU-PF does not tolerate any form of violence or this barbaric conduct whatsoever. Our philosophy of mobilization is simple, but of course powerful. And that has become a national chorus. President Mnangagwa has clearly and unequivocally set the record clear on peaceful mobilization and violence-free elections. Whoever commits acts of violence in the name of the party shall carry his or her own cross and account. Let the police do what they know best, investigations.
Umnumzana Tafaza Mokwati ubona ngokwethula kwemibiko kubanja leZANU-PF. Siqoqelaye eseHarare. Stophe njalo lo mnumzana Oscalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sithume-ke itimu ke eMurewa eMashonaland East Province ukubana ke sikhangele ke udaba ke lodlakelo lwenzakeleyo lokutshaya kwamasapota kethu ke ngabantu beZANU-PF esesikuthole kubana ke okwamanje ke sesihambise ke abalandeli bethu ke esibhedlela ukuba ke bethole ke ukwelatshwa kodwa ke njalo ke sithole ukubana ke abantu laba ngabantu ababethunyekwe ngu-Honorable Karwe ke kathesi ke ama-members ethu asemapholiseni ke ukwenzela ukuthi ke kufanele ujabalule ngenxa yokubana ke esikutholileyo ke ku-community kubana ke babekhokhelwa nguminister weZANU-PF njalo bengama-supporters weZANU-PF bele njongo yokuterroriza lokuhlukumeza ke abalandeli bethu labo bonke abantu jikelele abangalandeli iZANU-PF. Sisiya kukhetha sikhangelelanga ukubana ke kube le-violence, asikhangelelanga ukubana kube labantu abahlukumezwa mayelana le ndaba ke zombusazwe. Kufanele ukubana ke ipolitics ibe ngokuthi ke ama-policies ishama njani njalo atshiyana nje nabanye. Yikho ke i-contestation yokhetha ayikhona ukusebenzisa i-violence.
Ubonela zani kujoni khonokho ukuhlaselwa kwabantu?
Kuyatshengisa ukubana iZANU-PF ayilalo ke i-support ngenxa yokubana angenza ke wathi abantu lokwethusela abantu ke umali le-support emaphandleni. Kuyatshengisela ukubana abantu beZimbabwe bonke emakhaya lasemadorobheni bakhuthele ba loku sebenza nzima ukubana eZimbabwe ke kube ke lo hulumende omutsha, uhulumende onakekela ke izifiso zabantu. Ayikhona ke ukubana kusetshenziswe i-violence lokusetshenziswa ke abantu ubana bethuselwe. Yikho ke sikhuluma ukubana hayi abantu bethu kufanele ukuthi bebekwazi ukubana sisiya kukhetho kulobunzima ehlangana nabo. Kodwa ke kunjalo uma siyenza indaba ke zombusazwe kuba unzima, kodwa ke kuyatshengisela ilanga selizaphuma kusasa kuyavuka kulungile. Kufanele sime siqine njengabantu beZimbabwe kubana eZimbabwe kube lenguquko. Nxa kusiba lenguquko kulungiswe ke ilizwe.
Umnumzana Oscalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende okuthiwa yiso esicele amalunga ebandla leZANU-PF ukuthi betshaye abe-CCC. Amapholisa athi asehlolisisa udaba lolu.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libhomba ngamandla eRussia kule Ukraine. Elebhilitane lithi seliswele eleRussia uba libhombe ngaphi ngoba selisabalele ilizwe lonke. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abakubutho le-Ivory Coast ababotshwa kwele Mali besethethwa amacala ukuzama ukugenqula uhulumende sebebuyele ekhaya. Soko isikhathi sezamasiko.
Ngicina masiko
vuyo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Sikhosana, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuthi kuyini okumele kuvuselelwe emasikweni lonyaka.
Into engangijabulisa Mfokadube ekuvuseleleni kwamasiko lapha, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle masingaba namasiko anjengabomkhosi womhlanga. Sabona umkhosi wey'ntombi ma ungathi uvuselela kithi laphana ubuyele njengakudala ube khona. Cabanga ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu. Sibuye sibe nomkhosi wokusuka kwabafana ngoba siyayibona manje intsha yethu manje yabafana babulawa yilo leligciwane ngoba manje kwafa leli siko lokusoka kanti ukusoka bekusiza kakhulu ukuthi sivikeleke esifeni ezinjengalezo lokuthi masiye sayocansini
okunye ke baba Sikhosana
isilo ke mfukadube isilo kungaba kuhle kakhulu impela masingaba nesilo ngoba isilo sifana nommeli sifana nodriver umshayeli oshayela itekisi inabantu ngaphakathi ukungabi khona kwesilo nje kuyasilimaza kakhulu thina singabantu bakamthwakazi ngoba ayikho into engahamba kahle masingela silo thina ngajabula kakhulu impela mawuthi lezi nduna zethu zingaphuma kupolitiki singaphuma kupolitiki zimela abantu zifayithele impela ukuthi sibe nesilo yabona nduna zethu mazingabambana kahle sibe nesilo mfokadube hayi ungabona sishintsha impela ungabona sishintsha impela ungabona kushintsha into yonke iqonda ngoba isilo yise sikwazi ukuthi silungise into njengomkhosi omhlanga ukusuka kwabafana isilo ke esikwazi ukulungisa yonke lento leyo masingenaso isilo kunzima ukuthi sina sesifinyelele ukuthi silungise lento ukuthi sibe nemkhosi efana naleyo
kuba khonapho mnumzana Sikhosana
kungaba kuhle njalo ukuthi ubone nathi sesifana nabo South Africa uyabona nje mina ngihlala lapha eThekwini kwaZulu Natal ngihlala namaZulu ngomhlaka 24 September kune holiday elisekhalendeni elamasiko eliqondana namasiko kuyavunulwa mfokadube kwenziwa yonke imicimbi yonke esintu yikho lapho ubona khona ukuthi hayi ezinye izizwe zisenawo amasiko yabona lento eyenzakala lapha into ebisenzakala kithi kudala kodwa manje sesaba politized thina isiko salibulala sesangenela emasikweni sangenwa nguhulumeni wabulala amasiko wafaka ipolitiki phakathi emasikweni yikho nje ubona thina into zethu zonke zingaqondi
namhla besixoxa lo mnumzana nhlanganiso Sikhosana ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo
sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni namhlanje
liviki bengifuna sikhangele ku-Isaiah chapter ka 9 sikhangele iverse ka 6 ithi yona ngoba sizalelwe umntwana sinikiwe indodana izanikwa amandla obukhosi ibizwe ngokuthi umluleki omangalisayo uNkulunkulu olamandla ubaba ongela kuphela inkosi yokuthula siyananzelela ukuba lapha uIsaiah wayekhuluma ngokuzalwa kwenkosi uJesu lokubuya kwakhe lapha emhlabeni siyakwazi ukuba uNkulunkulu waba lomlando wokuza lapha emhlabeni ukwenzela ukuthi asindise ukwenzela ukuthi akhulule umuntu emandleni esono umuntu oqala uAdam loEva basebonile baphuma kuntando kaNkulunkulu baphuma esigabeni sokuba ngabantwana bakhe bakhetha ukumhlamukela ngakho ke kwakungela enye indlela uNkulunkulu ayengayibuyiselana layo labantu ngaphandle kokuthi athole umhlatshelo ongelasici siyakwazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ukuba kubaprofethi bonke ababakhona kumbe ngo-Abraham kumbe ngo-Elijah kumbe ngo-Elisha kumbe ngo-Jeremiah akula mprofethi owatholakalayo owayengakwanisa ukuba afele izono zabantu ayamukeleke phambi kwaNkulunkulu ngaphandle kwendodana yakhe uJesu Kristu ngakho kutsho ukuthi uThixo yena enguThixo elobuthathu bakhe enguThixo uBaba enguThixo omoya engcwele uThixo lendodana siyabona ukuba wakhetha ukuba omunye wabo abuye lapha emhlabeni
asisize abe nguye ozaba ngumhlatshelo ozakhulula wonke umuntu. Into emangalisayo ikuba uNkulunkulu wayelendodana yakhe eyodwa, ayengamanengi amanengi amadodana akhe, uyedwa kuphela uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka wayivumela leyo ndodana ukuba ibuye lapha emhlabeni, ukwenzela ukuthi lo mkhandlu wawusukhona phakathi kwakhe labantu kutholakale indlela yokubuyisela. Ngakho-ke u-Isaya nxa sihlangana laye lapha uyakhuluma ukuba sizalelwe umntwana. UJesu weza phakathi kwethu engumuntu njengathi. Kwakudingakala ukuthi uJesu, indaba wabuye engumuntu, indaba yazange abuye ingilosi, kwakudingakala ukuba uJesu abe ngumuntu ukwenzela ukuthi azwisise ubuthakathaka bethu njengabantu. Siyakwazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi lona uJesu laye walingwa ngusathane ngazo zonke indlela. Wayeyindodana kaNkulunkulu kodwa wakhetha ukuzohlala lathi abe njengathi. Wadubeka, wabethelwa esiphambanweni, wathwala izono zethu. Khonokhuyana kwenza ukuba kusikhulule esonweni ukuba yilo lalo omkhethayo, impilo yakhe iyaguquka, azalwe kakutsha abe ngumntwana kaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeleni Baba, sibongile abalalela izwi lakho namhlanje ntambama. Ngena phakathi kwenhliziyo zabo Jesu, ube uzalwe phakathi kwabo, ubaguqule impilo zabo Baba, kube nokutshintsha, kube nomehluko. Kunaba abalizwayo leli lizwi namhlanje, ngiyathandaza ukuba bamamukele, bakwamukele Jesu ube yingxenye yempilo zabo, njalo ube yinkosi nomsindisi wabo. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Bekulohlelo Vuselela Umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Okhulumayo ngusikwede Ngwenya, la ngithi nje eKezi eSt Joseph's eGwilofula uSmukwe. Hayi, thina abantu bakithi siyaphila sibhekana nje nokulwa nobubava la nobusela, abantu abasintshontshela imfuyo phela, silwa namasela mpela lezisuku, abantu basithalise kanzima basebela imfuyo omini nobusuku. Hayi, imbuzi bayathatha iy'nkomo ngisho ney'nkukhu bayathatha emakhaya bashiye ilutho. Yile mkhuba esithi asile nayo, siyakha amagroup. Lezi nsuku kunama group esiwakhayo ukuthi uma kungabonakala nje umuntu noma abantu beqhuba imfuyo, sazisane ngokuphuthuma nangokushesha, sidingisane futhi ngokuphuthuma nangokushesha. Ngokunjalo silwa nanoma yiphi imikhuba noma imihlola eyenzakalayo, kungathiwa yikuthula kwamasola ey'koleni noma yikuthula kwamasola ey'bhedlela noma emthonjeni yamanzi. Ile mikhuba esibhekane nayo mpela ngqo lezi nsuku. Ubusela budlangile mntakababa, hayi khona kulukhuni, kodwa-ke cha, siyazama ngempela ngoba nazi igebe ngisesiyibambe kakhulu. Siyababopha mpela abantu abenza imikhuba yokungcola, namasela siyawabopha busuku nemini, sinama operations esiwenzayo sihlasele indawo. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi cha, izinga lobusela nobubha liyehle kakhulu. Angibonge mntakababa, kanti nemvula ziyanetha nje kwalamalanga nyana amabili amathathu. Cha, asibonge uNkosi ezulwini ukuthi nasemasimini kuhle kanyani, kuhle mpela lezi nsuku akufani.
Ye, kukhona njalo oliwenzayo okokuziphilisa yini khona?
Yebo baba, siyazama ukuthi siyiphilise ngaphandle kokulima, kanti besingenza nokunye. Singabantu abaphila ngakho ukufuya, ekuyiphiliseni impela siyafuya la ekufuyeni kulapho esiphila khona. Ekufuyeni labona sikhalanga kangamasela ngoba siphila khona la ekufuyeni, mase sifuyile sibe sithengise ngazo lezi inkomo noma kungathiwa zimbuzi phela. Siphila ngazo, sizifuye phinde siyidayise, kanti futhi sizame khona kakhulu ekulimeni. Nasekulimeni lapha noma siye sishaye zimvula, kodwa siphila ngakho kulima. Okwamanje bezinethile mpela imvula, cha akufani kuhle nakhona emasimini. Ukuthi uma bezingaphila ziqhubeka imvula zinethe, cha kusho ukuthi nesivuno besingase sibe ngcono. Angibonge mntane Khehla, angibonge.
Siyabonga kakhulu Sikwede Ngwenya khona ngapho-ke eKezi, ungadinwa lokusasa.
Yelo ke. Wezemidlalo, umqeqeshi womdlalo we-volleyball olodumo uVulindlela Moyo uthi
ukuphenduka kwemidlalo yezikolo kuzaphathisa iqembu lakhe eleSpartans ukuthi livumbulule abadlali abatsha libuyele njalo libe zintshantshu ngemva kokuba liqhube nzima nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Umoya uthi uvunyelwa ukuba imidlalo yezikolo idlalwe ngemva kweminyaka embalwa ingadlalwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuzancede iqembu lakhe lona elidinga abadlali abatsha.
Nyakenye iSpartans ayidlalanga kuhle, okubangele khona ukuthi ama-players amaningi asukile eqembini lethu eseyajoyina ama-team abathembisa izinto thina de singalazo. Badlalile kuma-National League, abanye baphumelela bahamba eZambia badlala ku-Zone 6 Cup Championship. Thina eSpartans sifisa ukuba sikhole ama-players alesifiso sokudlala i-volleyball, especially ezikolo lezi ezezivunyelwe ukuthi zidlale i-sport nguhulumeni. Sikhangelele abantwana okugoqela amankazana labafana abengaba leminyaka from as young as 13 going up to 20 years. Fisa ukuthi sibafundise ukudlala ivolleyball obula ibulawa ithuthuke.
Omoya ongezelele wathi okunye osekwenza iqembu lakhe labesifazane lingasanqobi njengakudala yikuba abadlali abaningi aqalisa labo iqembu bathiya sebesiyakwenda.
Qala ukuba iSpartans it was 2005 sadlala yaqina kakhulu emankazaneni. Amankazana anqoba iNational League from 2006 up to 2012. Akula mnyaka abakhuthisa ukuthola imedal kuNational League. Sahamba kuZone 6 sathola ibronze, sahamba kuma invitational tournament Swaziland lase Lesotho sabuya nje lokungama medal lezimali. Since 2014 besizama ukudlala but omama njengokwazi laba ngomama badecide ukwenda badecide ukuba lemizi yabo, so iteam yamankazana yayehla. Eyabafana idlale kuhle before COVID 2017-2018 yikwesigcine khona siba le silver medal kuzim open tournament. Sawina i-PVA ingadliwanga it was 2015 up to 2019 sima imidlalo imiswa yi-COVID besithathe i-championship both ebafaneni emankazaneni.
Umoya uthi ezikolo yikho lapho kutholakala khona abadlali bakusasa, njalo ungabi khona kwemidlalo yabasakhulayo sekuphazamise kakhulu inqubela phambili yezemidlalo elizweni.
Umqoka yibuyele ezikolo nxa usakha i-foundation yiyo eqakathekileyo. Isikhathi esiningi abantu besebekhangela ama-players alolongwe kudala ekhohlwa ngalawa aphansi. Ungakhangela abaningi abalolongwe kudala sebeyekele ukudlala umdlalo. That's why usuthola ukuthi kobulawayo ama-clubs asemalutshwane than la kudala. Enye into ebulele kakhulu umdlalo wethu ngama-youth games. Ama-players ebelolongwa kusiyadlalwa ama-youth games behle beqale khonapho ukudlala from youth games bekhwela besiya phambili besi thola isikhathi sokudlala ibhola. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi nganama-youth games abuyele ngoba izikolo zonke koBulawayo zabe zikhangelele ukuthi abantwana bedlala kuma-youth games. Wonke ama-sporting discipline ungalinanzelela even wonke ama-sport asewile koBulawayo because so awusele ama-youth games.
Iqembu leSpartans lisebenzisa indawo kaloliwe e-Relton Sports Club, njalo ngomgqibelo iziphathamandla zeqembu kanye nabadlali bebecenta inkundla belungiselela ukuqala ukuzilolonga phambilini kokuqala kwemidlalo yalo nyaka. Omoyo ngumqeqeshi ohamba phambili elizweni laseZimbabwe, njalo useqeqeshe amaqembu amaningi kwiminyaka efika phose yamathumi amathathu, njalo lawa ngabalisa leqembu labesifazane elimela ilizwe. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Oliver Lisange njabulo ngumthembu themba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.